Vabereki vazhinji zvikuru vashandi vehurumende vanoti vari kutadza kutora mari mumabhanga kunyangwe havo vamwe vavo vakatambiriswa sondo rapera. Nenyaya yekushomeka kwemari vanhu vanonzi vari kupiwa zana remadhora chete pazuva. Amai Tudha Gono vanoti mwana wavo akundikana kuti aende kuchikoro nhasi sezvo vasati vapedza kutora mari kuti vamubhadharire.
Ini chinonyanyondirwadza ndechekuti mari yakanonoka kuuya kubva kuhurumende, saka everyday ndinenge ndichitoenda kubank $100 $100 ndinenge ndichipiwa apa. School fees inodiwa i500. Sandiri kushushikana chaizvo nekuti mwana wangu achatorasikirwa nezvakawanda nekuti vamwe vakanonga kutotanga kutodzidza wangu asati achiri kumba nekuti emahedhimasi anenge aramba kutambira mwana.
Vabereki vari kuchemawo kuti zvaitika panguva yakaipa sezvo vana vanenge vatarisirwa kunyora mazamanishoni avo ekupedzisira eO-level neA-level. VaTedious Mukodza vekwachii vanoti varara mudhorobha reMasvingo kubva chishanu kuti vaunganidze mari yechikoro yemwana wavo.
Zvinonyanya kutibatabata ndezvekuti unoona izvezvi wangu umwe wacho uri form 4, vose vari vaviri vanonyora gore rino. Saka dambudziko ratiri kusangana nderekuti mari kubhenga hakuna. Saka izvozvi kana tikati tashayawo mari tikanotora $100 iyo tinobhadhara uko, tikada kuti tiite transfer dzimwe nguvazve kuchikoro kwacho vanoti mwana hapindi kana isati yareflekta mubhank mavo. Nokuti unoziva Zimbabwe yacho yazara matsotsi zvongotiwo kuhurumende zvoti mabhanga macho unogona kutindikwa nemai isina kuchinjikwa kuti inde kwainofanira kuinda. Saka isu tei tichivimba kuti tiite zvinofanira plus mari iyi patinoitora tichiitira kuti titengerewo vana chikafu nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka ivo vanenge vachingoti indai munoswipa, asi hazvisi zvose zvatinogona kuswipa. Zvimwe zvacho tinozviwana kumamisha kwatinogara ikoko. Saka haisu toona sototi vana vedu vanogona kufuera nekuda kwekushaiwa mari.
Vabereki vanoti kushayikwa kwemari kana kwava kukanganisa dzidzo dzevana vavo zvinovashungurudza zvikuru. Vana vanodzidza kumisha nevemudhorobha vanotiwo vari kunetsekana nekuunganidza mari inodiwa kuzvikoro. Vaitai Mutamba vanoti ivo nyaya yekushaya kwemari iyi iri kuvaodza mwoyo.
Ini chinondishungurudza zvikuru inyaya yekuti ndakava nenguva yakakura ndichienda kubhengi ndichisvika kune mitsetse yakakura kwazvo apa zvisingapuwi mari yedu. Zvokutoti mari dzangu dzemwana wangu dzeschool fees handangana kudzibhadhara, zvokuti tichatomisa vana kutoenda kuzvikoro ende kuti vazobatana nevamwe zvichanetsa. Saka izvozvo ndo zvinondishungurudza zvisingambobviri.
Mumwe mubereki aramba kudongwa nezita rake ashoropodza utungamiriri hwehurumende yeZANU-PF achiti hauna hanya neupenyu hwavo nehwevana wavo sezvo ivo vasingabatwi nezvakadai sezvo vanavo vachidzidza kunze kwenyika.
Nchiri kundishungurudza ndechekuti tichikushayiwa mari kumabhengi. Tatone 2 days tichimukira pano tichingonzi mari hakuna, tinokupai limit. But chinondirwadza ndechekuti hurumende yedu haisi kurubatikana nesu, hainei nesu, vari kungofunga zvavo vega and havanei education sector since vanavo vachidzidza kunzvimbo dzakasiyana siyana kunze kwenyika, kunana Dubai, Singapore nekunana Europe zvakangoenda zvakadaro. Saka havatombozvikonside izvozvo and ivo mabhanga auga vanongonotora mari pavanodira vachishandisa mapowers.
Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora kuti tinzwe kuti hurumende inoti chii nenyaya yevana vari kutadza kuenda kuchikoro nenyaya yemari. Governor weReserve Bank of Zimbabwe Dr John Mangudya vakavimbisa kuti hurumende ichaisa mishina yekuti vanhu vakwanise kubhadhara mari dzechikoro vachishandisa michina yechizvino zvino kana kuti mapoint of sale machines uye maATM cards, asi izvi zvinenge zviri kukona n'anga murapwa achida. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gamuti Marambo.